Vashitaura nevatori venhaupa muzinda webato ravo paHarvest House vachangobva kusarudzwa semutauriri mutsva weMDCT vaObed Gutu vati munyori mukuru webato ravo vaDouglas Monzora vanyorera mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amaEdna Madzongwe tsamba dzekudzinga vabiti nevamwe vavo vari mumatare maviri aya. Vagutu vati bato ravo ratora danho iri zvichitevera kongresi yebato ravo iyo yakapera nesvondo muHarare.
Yanyorwa yakanangana nesection 129 subsection K yeconstitution yeZimbabwe iyo inotipa mukana seMDC inotungamirirwa naDr Tsvangirai kuti tiite recall kana kuti tiite maparlamentarians edu vakavhoterwa gore rakapera musi wa 31 July 2013 vachishandisa tiketi reMDCT kuti sezvo vasiri nhengo dzemusangano weMDCT vachidzorwa kana kuti zvinzi masitsi avo ava vakani.
Asi mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira danho ratorwa neMDCT iri vachiti nyaya iyi ichiri kumatare.
Spika vakanyora nyaya iyi vakataura kuti ngaiende kumakotsi, iye Monzora akaendisa kumakotsi. Kumakotsi kwacho haisati yapera. Yavari kuti kongresi yavari kuita iyi yakaitwa naPresident akasuspendwa, nache akaexpelwa, nachairperson akaexpelwa. Yanga isiri kongresi.
Zvichakadai, vagutu vati kana dare reparamende pamwe neSenate vakadzinga vabiti nevamwe vavo mumatare aya, bato ravo harisi kuzokwikwidza musarudzo dzichazoitwa kana pasina kuvandudzwa mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo.
Sokutaura kwatakaita pamaresolution akaitwa pakongresi yedu yechina yakapera mazuva mashoma mapfuura muno muHarare, takati isu pane maconditions anofanira kunge achigadziriswa kuitira kuti paite mafree and fair elections asingazotipiku kushushikana mangwana. Isu semusangano weMDC wakatungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinoshuvira kuti masiti ose awari gumi nemasere tichamadzora, tichamaita retain muchirungu. Saka hatimbozofa takapa ZANU-PF kana kuti imwe pati yoipi zvayo masiti awa kuti oi donation. Tichaita zvose zvatinogona kuti masiti iwawo ari gumi nemasere toramba tii.
Kana ZANU-PF ikasavandudza mitemo inobata mafambisirwo esarudzo uye MDCT ikaramba kupinda musarudzo idzi, ZANU-PF inogona kukunda munzvimbo dzose dzinenge dzisisina vamiriri muparamende pasina kukwikwidzwa. Kunyange MDCT ikapindawo musarudzo dzekutsvaga vamiriri vatsva vanotsiva vanenge vadzingwa ava, hapana zvazvinoibatsira sezvo ZANU-PF ririro bato ragara rine nhengo dzakawanda muparamende pamwe chete nemudare reSenate, zvinoita kuti ZANU-PF ingopasisa chero mitemo yainenge ichida. MDCT inoti sarudzo dzakaitwa gore rapera dzakaitwa zvisiri pachena, kunyange hazvo ZANU-PF ichiti yakakunda zvisina kubirira mukati. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.